Isusu sangano revagari tirikutarisira kuti kuma structures revagari kutimbo dzakasiyana siyana dzekuguta reHarare waite misangano yavanokoka macounselors avo vachitarisira kuti vapihwe maupdates maererano nenyaya dzeservice delivery yekuti dambudziko guru ratiri kutarisana naro nderekuti macounselors mazhinji haachinei nezvinofadza vagari zveservice delivery asi wawe mubishi rekutsvaga rutsigiro rwekuti vadzoke muhofisi varambe vari macounselors.
Misangano yamuri kuda kuita iyi munofunga kuti inogona kubatsira here kuti zvinhu zvacho zvigadziriswe?
Chimwe chinhu chatitaita zvakare ndechekuti kana zvanyanya kunetsa tinogona kutora matanho ekuenda kucourt kuti tiedze kusimbisa nyaya yekuti vanofanirwa kuita zvinhu zvavo zviri pachena vasingaambunyikidzi kodzero dzevagari. Izvi ndo zvinhu zvatinofunga kuti zvinotikoshera kana pachive nehurukuro pakati pevagari nemacounselors avo uye tinokwanisa zvakare kushandisa simba rematare edzimhosva.
Saka kumatare uku munoona here paine chinobuda mukakwidza nyaya idzodzidzi kumatare?
Chinhu chikuru chatiri kuona ndechekuti kunyange tikawana simba kumatare edzimhosva, majudgments acho haasiri kuenforcewa zvinofadza vagari. Saka simba rinotobva kuvagari kuti varege kuramba vachivhotera vanhu vasingagoni kuita zvido zvavo.